manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 19, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoita musangano nevemabhizimusi panyaya yekutengeswa kwezvinhu muzvitoro nemari yekuAmerica. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vari kuchema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. Vatambira mari idzi vanosanganisira varayiridzi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wodzikiswa asi nyanzvi dzichiyambira kuti muZimbabwe hazvina zvazvinobatsira. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi yaita musangano nevemabhizimusi wekuziya nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Bandiko reRBZ rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit ndiro rakokera musangano uyu. Pane mashoko yekuti mamwe makambani ari kuwana mari yekunze nemutengo uri pasi kuRBZ, asi otengesa zvinhu zvacho nemari yekuAmerica chete kana kuti nemari yemunyika vachishandisa chikero chemari yekuAmerica pamusika wemukoto. Hatina kukwanisa kubata vakuru veRBZ kuti tinzwe nezvenyaya iyi, asi gurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kushushikana nekudhura kwezvinhu.
Zvakangooma kumaconsumer kune suvanotenga kuti unenge uchida zvinhu zvemumba kubva kusalt, sugar, mafuta, sipo, chingwa, ndichireva zvinhu zvinodiwa mumba yega yega. Asi kana zvanzi zvinotengeswa nemari yekunze chete, ivo vachiti vatengi vanotengesa vacho vari kuda maUS, nekuti kwacho kwazviri kugadzirwa kuri kudiwa maUS. Saka isu seMinister of Industry and Commerce, chinangwa chedu ndichekuona kuti consumer kana kuti mutengi ari kutengawo zvinhu zvaanoda mumba mega mega nemutengo wakangokodzerawo, asi pari zvino zvaomera mutengi. Ende ivowo vanotengesa vachiti zvavaomerawo kwavari kuhodhesa. Asi zvakadaro inyaya inotauriranwaka kuti topagadzira sei.
Mashoko egurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza vachitaura nestudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe apinda mumusangano wanhasi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Vanogadzira zvinhu vatingatiba manufacturer, masupplier vezvitoro, maretailer, mawholesalers vasangana nefinancial intelligence unit bandiko reReserve Bank of Zimbabwe iro rinosimbaradza kutevedzwa kwemitemo inenge yakatarwa nebhanga nehurumende ine zvekuita nekufambiswa kwezvemari uyewo nezvemitengo yezvinhu zvinogadzirwa muno kana zvinobva kunze.
Chinangwa chemusangano uchanga chiri cheichaizvo?
Donzvo ranga riri maringe nekupararira kwanga kwakuita kutengeswa kwezvigadzirwa kunyanya-nyanya mabasic commodities nemayusa chete vezvitoro nevemabhizimusi vanogadzira zvinhu vasasabvuma mari yemuno muZimbabwe. Ndo ranga riri rimwe remadingindira, asi tingati pakupera kwezuva nhaurirano iyi yafamba zvakanaka. Uyewo mabhizimusi akasiyana-siyana nemaassociations akasiyana-siyana anosanganisira Confederation of Zimbabwe Retailers, Confederation of Zimbabwe Industries, uyewo neZimbabwe National Chamber of Commerce vange vachipawo zvavanofunga kuti zvinge zvichigadziriswa nehurumende maringe nekuti mitengo iterame isarambe ichingokwira uyewo mari yekunze isarambe ichingokwira mutengo wayo kunyanyanya pamusika mutema. Saka rimwe remadingindira anga achiongororwa.
Ndezvipi zvisungo zvamabuda nazvo?
Kurudziro yabuda ndeyekuti zvinhu kunyanyanya mabasic commodities zvinofanira kuwanikwa nemitengo yose kumari yose iri kushanda munyika. Kana mutengi aine mari yemuno anofanira kukwanisa kutenga chingwa, shuga, munyu, hupfu kana mafuta ekubikisa. Zvimwe chetezvo, kana akauyawo aine foreign currency anofanira kunge achikwanisa kutenga zvinhu izvozvo nemari iyoyo. Saka chandinoona chasarira ndechekuramba tichitsvakurudza kuona kuti mutengo weinterbank ndiwo here mutengo wemari yeforeign currency unokwanisa kuita kuti munhu kana achizotengesa zvinhu zvake nemari yemuno anokwanisa kuzonge achiwana foreign currency yekuti azodzokera kunotenga zvinhu zvaanenge ahodha izvozvo. Saka ndingati nini hurukuro yaenderera mberi mune zvakanaka.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vaimbova gurukota rezvemari uye vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai BT.
Hongu mukoma Blessing, muZimbabwe mani chipitipiti chemitengo iri kungokwidzwa, inflation kutaura kuno kwandiri kutaura nemi yapa 430% pamafiga akabuda eZimstats vhiki yapfera. Inflation iyo yanga yasvika pa191%.
Zvinoreve izvi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation pasi rose.
Zvoreva kuti Zimbabwe yane highest level of inflation chiri kunyanyokatyamadza. Veruzhinji ndevekuti pane makambani akawanda ari kunotora mari paauction, votora mari iyi nemari yakachipa, asi musitoro vanhu vakuwana zvitengeswa zvichitengeswa nemaus dollars, kunyanyanya mafuta, kunyanyanya mukaka nezvimwe zvakandodaro daro. So zvinorwadza vanhu because vanhu vari kutambira RTGS, but ivo vemasitoro acho vari kutaura kuti kwatinozvitora zvinhu izvi tiri kutenga nemaus dollars, saka muda kuti todini.
Izvi zvinorevei takatarisa mabatirwo eupfumi nehurumende?
Zvazvinongoreva ndezvekuti Mutulingube atadza kutungamira Ministry of Finance, njuga dzarema. Togara tichitaura isu kuti dai vangobvisa auction system iyi, dai vangodzorera mari yekunze yeus dollar, vapeya macivil servants mari yekunze, dai vaalawa maimporters kuti vatengese zvinhu zvavo nemaus dollar, zvataingoita mugore riya redollar for two regovernment of national unity.
Zvii zvichaitika kana hurumende ikasaita zvamuri kukurudzira izvi vabiti?
Zvinhu izvi zvicharamba zvichinetsa. Manje manje uno rate ringe ratiro pa 1000 US to 1000. Zvoreva kuti hapasina kuraramika kunenge kuripo. Iko zvekutaura kwandiri tanemi 5.4 million yemaZimbabweans vaakurarama on less than US $1.90. So taakurarama zvetsaona, taakurarama zvechitsotsi, taakurarama unge mpeva. Nekubirikidzana kwechihurumende chatadza chakoniwa. Dollarize, pay civil servants in US dollars, pay my pensioners in US dollars, ndo solution chete. Vakoniwa varume ava. Zvokwadinamai dzororo, varume vakoniwa.
Vaimbo vegurukota rezvemari uye vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai BT. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vari kuchema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. Vatambira maridzi vanosanganisira varairidzi. Kunyange vashandi vari kuti vave kuda kutambiriswa nemari dzekuAmerica nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vashandi ava. Vashandi vari kuchema-chemawo kuti hurumende inongowedzera mari yainoda pasina kutaurirana. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira kuramba ichiita hurukure nevashandi vayo nezvemihoro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zinunga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Havana kutatira zvakanaka nekuti chekutanga increment iyi hachizi chinhu chikazowedzerwa nekutekuteurirana kunegotiation hurumende yakanoimplement yatisati tawirirana uyezve tikaaikoreraezve kudarika zvavanga vari pana January naFebruary.
Zvino sevashandi munoona kuti zvii zvingaitwe kuti nyaya dzigadziriswe idzi?
Tiri kuchinja chero zuva inenge ichirudza value, chero zuva ichirudza value. Zvakafana nekukanganisa mhepo. Tinozwa zvei kuti kune kuhealth vapihwa mari inenge yakati wandei. Still ukatarisa kuti kana mari iyoyo ichingori muuroko wakarei, imari yekuti ichashaya basa manje manje. Saka isusu tanga tichiti kuti izvi zvinhu zvigadzirike, ngavangotipa mari yedu nemaimplement yedu muus dollar.
Munoona hurumende ichibvuma here? Makambopinda misangano yakawanda ka?
Tane 2 years tichiedza kuti tionesane. Hurumende ichiedza sekuti havazozvigoni kuzvitakura. Asi maonero atakuita iko zvino ndofunga mapamamirira zvaita tichiona kuruza vhandi kwaita local currency. Totarisira zvinhu zvokuti vachaonawo kuti nofunga vashandi vedu zvinhu zvavaigara vachitaura ndo zvinhu zvinogona kuita kuti tibude mudambudziko irori. Uyezve ndofunga munoziva kuti takaita danho rekuti isusu takati takuda kubuda muNGC. Munova moitwa nhaurirano nesu naye neemployer wedu.
Zvino mukabuda mumubatanidzwa uyu hazvikudzorerei kumashure here?
Nenyaya dzekuti idzodzidzi tinenge tichitaura zvinhu zvekuti ngatimaitirane takadai, hurumende inenge ichitora nguva kuti ibvite. Nokuti kana tiri paNGC tichingosangana zvekutaurirana hazvina collective bargaining mukati. Saka mukatarisa constitution yedu yakaita ineffective ini ustemeti efekti muna 2018, muchaona kuti raiti yekuitira collective bargaining irimo. Saka tiri kuti tiri kuaiwa NGNC haitibatsire tinenge tichipa hurumende simba rakawandisa. Uyezve takuona nyangwe vezvemari vaakutanga kutaura kuti havasandika kupai mari yakati, isusu tisati tataurirana. Tikazonotaurirana zve tiri kuona sekuti havasi kudarana kutobhuti vawedzere kune zvavanenge vaanaudza. Saka tiri kuti isusu aiwa
mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naIvanzi Zininga weStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari waderedzwa nemasendi matanhatu ekuAmerica. Dhiziri rave kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi masere ekuAmerica kana kuti US$1.80, ukuwo peturu yave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe kana kuti US$1.70. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzione izvi zvichibatsira kudzikisa mitengo yezvinhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Tangisisa kuderera kwemitengo yemafuta kunobatsira kuderedzawo mitengo yezvinhu munyika. Cost of production inoderera kana mitengo yemafuta yakaderera, svika zvinobatsira kuita kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese muekonomi inge ichidererawo zvakare. Sezvamunoziva industry yese whether vari kuwana rugadzira manufacturers, maretailers, uye even vari muservice sector wana affect kwa nekukwira kana nekuderera kwemtengo wemafuta saka zvakakosha izvozvo zvino batsiro zvakakuita kuti mitengo yezvino overall yakati inflation iti dererewo
sei mafuta ari kudzika kudai so muZimbabwe
zviri kunzerwa nezvinhu zvakawanda chekutangisisa nyaya yeglobal demand sezvo munoziva globally tine dambudziko reinflation nyika dzakawanda pasi rino dziri kusangana nedambudziko rekukwira kwezvinhu high inflation saka high inflation yaita kuti vemabhanga vemacentral bank across the world wakwidze interest rates saka kukwira kwema interest rates uku kwaunza yatigati mauncertainties kana kuti mafears yekuti global economy inogona kuderera gore rino saka izvozvo zvinoita kuti demand itiderere demand yefuel iderere kuderera kwedemand yefuel ndokurewo kuderera kwemutengo wefuel uye chechipiri kuona United States dollar ichikwirira in terms of value against my currencies akawanda saka izvozvo zvinobatsira zvakare kuti mutengo wemafuta utidereriwo
asi chii chinopa kuti zvinhu zvirambe zvichidhura muZimbabwe kunyangwe mafuta akadzikiswa mutengo Dr. Chitambara
muZimbabwe nenyaya yekuti mateksi edu generally ari pamusoro zvakanyanya uyewo zvakare the cost yekutransporta fuel kuiunza munyika iro pamusoro saka zvinoita kuti even though price akaderera globally muno manoderera but hanyani kuderera nechikamu chakakora
nyanzvi munyadza zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 Chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chazivisa nhasi kuti chave kumbomira kukotsirisa vanhu vanenge vachida kuvhiyiwa nekuda kwekushaya mishonga. Varwere vanoda kukotsiriswa vanonzi vatenge mishonga yavo voga. Izvi zviri mutsamba yanyorwa nemukuru mubazi rezvekuvhiyiwa kwevanhu kana kuti clinical services pachipatara ichi Dr. T. Mushawarima. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere recommunity working group on health vaitai Rusike.
Tinozviziva kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe havana aya atingati pamedical aid. Chidimbu chinodarika 90% yevana vemuno muZimbabwe vanotopona nekushandisa zvipatara zvehurumende zvemakanzuru kana kuti mamission hospitals aya.
Nechikonzero cheivarusike?
Nekuda kwekuti havakwanise kuti vange vachienda kuma private hospitals uko kunodiwa mari yakawanda zvikuru. Tonawo zvekare kuti pane vaya vane medical aid vavo vazhinji vavo vane medical aid anoshandisa RTGS ayo asingagamuchirwe nema service providers akawanda zvoreva kuti zvipatara zvehurumende kana kuti ma public hospitals kana asisakwanise kupa ma services sezviri kurehwa UBH avo vakuti maoperations aya ekuti munhu anobhuka wozonzi unozouya musi wakati havasi kukwanisa kumaita pari zvinezvi nekuda kwekuti vari kushaya mushonga wekukotsirisa izvo vave kuti vanhu kana uchikwanisa iwewo unofanira kunge uchizvitengera mushonga iwowo kuitira kuti ukwanise kukotsirisa paye paunenge uchiitwa operation.
Hakusi kutyora kodzero dzevanhu here takatarisa nyaya dzezveutano hwavo?
Tinoona izvozvo zvichityora kodzero dzeveruzhinji kunyaya dzezveutano. Bumbiro redu idzva reconstitution rinotipa kodzero yezveutano kana kuti the right to health. Asi kana vanhu vakutadza kuwana access kuma health services iwao ayo anenge achinzi nebumbiro renyika, mumwe nemumwe anenge aine kodzero yekuwana yatinoti health care services. Zvoreva kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzakutotyorwa. Asi chiri kutinetsa ndechekuti iwo mushonga wacho uri kurehwa iwo unoita kuti munhu akwanise kunge achikotsira kuti aitwe operation. Handi mushonga unodhura kwete.
Ii mari sekunzwa kwamuri kuita
$1.50 pamari yema US dollars. Saka tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti mabasa ezveutano ngaakosheswe uye ngakuiswe mari yakakwana.
Zvinobatsire izvi pakaiswa mari yakati wandei mubudget?
Kuitira kuti tideredze kana kudzivirira njodzi yevanhu vanopedzisira vorasikirwa neupenyu, avo vanenge vasingafanirwi kurasikirwa neupenyu, nematambudziko anokwanisa kunge achigadziriswa kana kudzivirirwa ndounge munhu awana utano hwakakodzera nenguva chaiyo chaiyo. Ndo zvekare kuti dzimwe nguva iro bazi rezveutano rinononoka kuita kuti richipiwa mari kubva kuMinistry of Finance zvoita kuti absorption capacity yavo yenational budget inge iri low. Saka tinoti aiwa kamari yamunenge maallocateka iyoyo kunational budget, itai kuti mari iyoyo inge ichidisbaseswa ichienda kunobatsira mabasa ezveutano.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere recommunity working group on health vaitai Rusike vachitaura na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota runoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau vanonzi vashaya nechinofungidzirwa kuti chirwere chemwoyo vari kumba kwavo muHarare. Nepfenyuro yeZBC inoti Senator Chidau vakaberekwa muna 1954 uye ndo vakave meya mudiki diki munhoroondo yeguta reHarare apo vakatungamira guta muna 1984 vaine makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa. Vaivewo sachigaro weAfrican Banking Corporation Zimbabwe uye vari mumakambani akaita seMandas Group vakavambawo kambani yeKuchi Group of Companies. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vasvika muIran nhasi uye vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan yekukurukura nyaya yekuti Ukraine ingabvumidzwe here kutengesa chibage, fotereza nezvimwe. Mutauriri weUnited Nations vaFarhan Haq vanoti nhaurirano idzi kusvika pari zvino dzasvika pari nani. Kunyange hazvo muEthiopia mune hondo pakati pehurumende nevakaipandukira, uwandu hwegorosi riri kutarisirwa kukohwewa huri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70%. Nyika iyi inoti iri kuedza kuti isatenge gorosi rakawanda kubva kune dzimwe nyika. Kunyange izvi zviri kupa chiedza, vanhu vakawanda muEthiopia vachiri vakatarisana nenzara zvikuru vakatiza misha nekuda kwehondo. Afano bata chigaro chemutungamiri wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vakasarudzwa nedare reparamende kuti vave pavamwe vatatu vakasarudzwa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvinotevera kutiza munyika iyi kwemutungamiri wenyika vaGotabaya Rajapaksa zvichitevera kuratidzira kwevanhu munyika iyi. Vamwe vakasarudzwa ndava Dulas Alahapruma nava Anura Disana yake. chirongwa chedu chelive talk, The Connection na 8 PM nasi, chiri kutarisa nyaya kuratidzira kuri kurongwa nevanhu munyika svondo rino, uye kushaya mabasa kwevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoita musangano nevemabhizimusi panyaya yekutengeswa kwezvinhu muzvitoro nemari yekuAmerica. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vachichema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. Vatambira mari idzi vanosanganisira varayiridzi. Mutengo wemafuta edzimotokari wodzikiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Isika tisenda baku VOA.